Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 21st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about an anti-sanctions campaign being spearheaded by the Zimbabwean government and the Southern African Development Community.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us if you want to follow us on www.voazimbabwe.com and for Shona, www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. So join in the conversation.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
An anti-sanctions solidarity march is set for this Friday in various nations amid criticism by opponents of the government of President Emmerson Mnangagwa, who claim that his administration is still violating human rights like what used to be alleged done by the late former President Robert Mugabe's government.
The West imposed targeted sanctions on the late Mugabe and his inner circle, claiming that they were rigging elections and brutalizing local people, especially those that were followers of the opposition parties.
And the late former President Robert Mugabe opposed the sanctions from the day they were imposed on him and his ZANU-PF colleagues. Let's take a listen to what he had to say previously.
As for the West, well, it's up to them to do what they choose to do. After all, for more than 10 years, I've been under sanctions. My country has been under sanctions. If they want them to continue, well, it's up to them. But we say that sanctions are wrong because they are not based on any valid grounds at all.
We're hearing there from former president of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, speaking about sanctions, which, as we said earlier on, he was not in support of.
President Emmerson Mnangagwa has also been opposed to the targeted sanctions, resulting in him pouring thousands of dollars into an anti-sanctions campaign in USA.
We call for the unconditional lifting of the political and economic sanctions which have crippled our national development. We realize that isolation is not splendid or viable, as there is more to gain through solidarity, mutually beneficial partnerships, which, however, recognize our unique national interests. Government will thus pursue a robust re-engagement process to fully affirm our belonging to the family of nations.
We're hearing there from President Emmerson Mnangagwa, who was speaking on sanctions.
Zimbabwe has also asked the Southern African Development Community to intervene. SADC Executive Secretary Stekumena Lawrence Tex explains.
Why now? I think why now? It is not we are starting now. This process has been there. Zimbabwe has tried for quite a number of years. SADC has also been trying to work together with Zimbabwe for a number of years, but we are not seeing results. So what is happening now is to emphasize that indeed allow Zimbabweans to enjoy their political independence. They can only enjoy their political independence if the political independence is accompanied by socio-economic development. With sanctions, I have been listening, following on social media that these sanctions are targeted to individuals. You may take it that way. But once a country is in a sanction, even if, I'll go back to the issue of being targeted, even if they are targeted, you lose investors' confidence because the country is on sanction. you lose, it's a perception which is there that a country is in sanction. So who is there willing to go and partner with Zimbabwe, a country which is under sanction? So that has to be understood, that we need investors' confidence. But again, it's not true that these sanctions are targeted to individuals. You have Zimbabwe is an agrarian economy. Zimbabwe depends on agriculture. But one of its bank, a development bank, is under sanction. So if you a bank is under sanction, what do you expect? It's just a continuation of calling for sanctions to be lifted. The 25th was chosen or decided by SADC heads of states when they met in August, just to emphasize that is indeed it has taken so long for this sanction to continue being in place and to be lifted. So what is going to take place? Every member state is at liberty to choose any kind of activities which they feel that is going to have an impact and to add voice to SADC's voice of calling for lifting of sanctions. So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity which I cannot speak on their behalf, but there will be various. The expectation is that we are going to have various activities, but all of them with an objective of calling for lifting of these illegal sanctions. And I'm not going to hide that, because you see that elsewhere, people in other parts of the world, people, they put national interest first. You don't see citizens criticizing their government without any good reason. Criticism is okay, but let your criticism be constructive. Criticize based on facts, but so criticize also providing solutions, and also be part of that process, the solution process.
Stokomena Lawrence Tex is the SADC Executive Secretary. And this Friday, SADC member states are expected to urge their citizens to stage protests over the targeted sanctions. The USA maintains restrictive measures and targeted sanctions under some statutes that need congressional and presidential approval for them to be approved. Kunjalo ke mavela sinamhlanje sixoxa ngodaba lwezithezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU PF. So zwile ke ukuthi kuzabe iSADC ibambisana lohulumende weZimbabwe. So ke asazi ukuthi kozala nkomoni kudaba lolu, kodwa sikubonayo ukuthi ke kulabanye abathi vele yokuchitha isikhathi ngoba uhulumende uyazedlulekela. So ke zulukandaba sixoxeni ngodaba lolu sibone ukuthi singathini ngalo lamhlanje. Kunjalo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano paFacebook page yedu uyezve pachirongwa chedu cheStudio 7 nhasi tiri kutaura isu pamusoro pezvirango zvakatemerwa vamwe vemubato reZANU PF vemuhurumende zvirango zveupfumi zvinozikanwa nezita rekuti masanctions. Kuti imi muri kuzviona sei, tinoona kuti bato reZANU PF riri kuronga iro uyezve neSADC iri kuti iyo ichange yakatsigira Zimbabwe mukuratidzira vachiti vavasi kufara nezviri kuitika panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika. Asi nyika dzakadai seUnited States of America imo muno matiri iri kuti iyo Zimbabwe inoziva zvekuita, inoziva iyo kuti vakagadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvakadai seutongo hwejechetere kuremekedza kwe human rights nezvimwe zvakadaro, zvirango izvi zvinogona kubviswa. Asi bato reZANU PF riri kuti iro kwete, vari kuda kuti zvirango izvi zvibviswe nekuti ndizvo zvaita kuti mafambisirwo atingati yekufamba kweupfumi munyika kuonekwe iko kusiri kufamba zvakanaka. Regai timbonzwa Blessing Zulu weStudio 7 akaita iye hurukuro nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyoyi yekutemerwa zvirango. Asaka tichangonzwa mazwi akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi yemasanctions. Regai tiende titeerere tinzwe kuti vari kuti chii.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe to develop and the improvement of their quality of life.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru varombo.
Our economic recovery.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa, aipa, kuremekedza kodzero dzevanhu uye kutevedzera bumbiro remutemo.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish, uye zvine kusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, musi waNovember 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakanga zvakanangana neupfumi hweRhodesia, kureva kuti zvakanga zviri zvirango zveupfumi. Sezvatinoziva, upfumi hweRhodesia wakanga wakamiswa neupfumi hwaibva muzvirimwa, sezvo Rhodesia yainyanya kurerekera kuBritain munyaya dzekutengeserana zvinhu zvaiunza upfumi. Zvinoreva kuti zvirango izvi zvakakanganisa upfumi hweRhodesia zvakanyanya. Hatingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, iya yatinoti arms embargo. Uye United Nations yakaiswawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia vainge vachidzvinyirira vatema muRhodesia, aya atinoti madiplomatic sanctions.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect: restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law, land reform, and ensuring that military...
Pamutemo wezedera wakavandudzwa, panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kumazwi akasiyana-siyana tanzwa kubva kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, tikanzwa zvakare kubva kuna vaMangwana, tikanzwa zvakare kubva kuna vaHarrington vemuno muAmerica, nhengo yeSenate yemuno vachitaura ivo zvinofanira kuitwa. Tichizonzwa nhoroondo yekuti uku kutemerwa zvirango kwakabvira kure, ichiri Rhodesia chaiyo, saka zvimwe zvanga zviri kutaurwa ipo pano. Uyezve ndiri kunzwa kuti titori nemunyarikani wedu wekutanga, regai tiende kwavari. Amai Sikere, regaitende kwavari. Hallo caller,
kutwa iplani yake idropilestateke uVolta Moyo ecingweni. Volta Moyo, kunjani mfowethu?
Kunjani?
Hayi, nyaphila kakhulu. How are things lapho khona?
Hayi, siyazama ukuphila, kuyatshisa kakhulu kunzima.
Ye, ungathini ke ngezitheso zenotho lezi? Kukhanya ngazani ke isadiki sibambisana ke lebandla lezanu PF ukuthi kuwesulwe izitheso lezi, ukubala njani?
Ngayo nisadiki ikubona ukuthi kuzancedisa abantwana beZimbabwe khonoku ikufunayo. Into esiyifunayo yimpilo ebantwini beZimbabwe baphile kuhle. But yona le nto yama-sanction phela ayiqalisi ngeZimbabwe ukukhulunywa ngayo. Sike sayizwa kubo Tripoli eLibya ngale. But ungakhangela i-economy eLibya, uMuammar Gaddafi ephila, i-economy ebiphilisa abantu beLibya kuhle kakhulu, bengabhadali ama-bills amanzi kumbe even awe-electricity. But kuthiwa iLibya i-under ama-sanctions. Sekusiya ngama-leaders wona awezano abayibo ababusayo kathesi kuthi baqiniswe okunganani. Asithini thina ama-sanctions wona lawo akhutshwe namhla nxa ekhona, ubone ukuthi izano izaphilisa abantu kuhle yini? Kanti kubuhlungu na ukuthi khonoko amanye amazwe athi hayi lingenzi lokhu nalokhu ukuthi sibe nobudlelwano. Kubuhlungu kukuyekela na, like khonoko ukuthi nxa ukhethwe lukhona amasotsha engabi khona, abantu bathole ukuzibusa, abantu bengancindezelwa, abantu bengakhidinyetshwa, abantu bengavalelwa izinto eziningi. Kubuhlungu kuyekela ama-vices zona lawo, like i-corruption. Kubuhlungu kuyekela na ukuthi abantu bonke babe le-access to i-economy yelizwe. Mina ngibona ngani asiqaleni lathi sizikhanyele. Yebo, ama-sanctions nxa ekhona affecta abantu abaningi, nxa isadaki ikubonile, hayi siza kubona nxa inxa engaphuma ama sanctions ona lo ukuthi izame ilizwe leli izalibusa kuhle na ngoba icatha ngemva kwama sanctions kuyo yonke into lalapho obona ukuthi kanti khona phi sanctions ingena nga nxa umuntu esebenza ku public minister ethatha imali zonkana I sanctions ingena ngapi khona pa
Yes, I was a colleague. Still, I'm going to chat number of Volta Moyo. So he says, how difficult is it for you know Zimbabwe to conduct a free and fair election and to control corruption and all those kind of things that these Western countries are demanding? So he says it's so easy to do it, only that there's no political will on the side of the government.
True consort, it's never more in your kind of original. Hello, caller. Hello.
Hello.
Ehe, tukutaura nani, taura yenyu mva mataura kwa muri uyezve kuti ndimani ne organization yenyu.
And
the one the national chairperson we lead. Ehe, tinanguriwo kuti munoona se nyai yezvirango zviri kutemerwa nyika uyezve kurongwa kuri kuitwa kuti pave nekuratidzira nemusi wechishanu.
Ndini maona kuti masanctions ataura zvirango zveupfumi zvakazvakanzi zvakanongedza kuvanhu vanga vakanzi zvinobata mazita aya neaya asi handiwo maitikiro ari kuita masanctions masanctions ari kubata munhu wese ari munyika munomu munhu wese ari affected nemasanctions
vanhu vari affected pakamira sei
economically ine zvito you can see kuti economy yedu haisi kufamba isusu madzimai tisu vanhu vachengetedzi vedzimba dzedu hatisi kukwanisai kunyange kuprovida vana vedu nechikafu nyange yemafees nekuti inflation inenge ichikwira hatikwanisei takatemerwa zvirango zveupfumi hatakwanise kushanda sezvataita ikandiven plan for our lives even mamarriages edu ari affected right now because you see kuti baba vanenge vari kwavo vanobuda kunze kwenyika kunotsvaga kushava kana kuti mai vanobuda kunze kwenyika muriro yachisina unity pakati payo saka zviri kudispesa mafamilies saka zvinoti inini masanctions kuti ZANU PF nje iri kuti masanctions pasinawo munhu wese muzimbabwe ijuti redu ezimbabwe tibatane tiratidzire musi wefriday kuti masanctions abviswe kuti tiwane kufamba nekutenderera mberi neupenyu hwedu
Asi takamira ipapo imi sesangano re lead saka muri kuti munenge makabatana nezano PF here kana kuti munenge muri kuita sei nemusi wechishanu
Lead yakamira se lead yakamira maZimbabwe Nekuti masanctions afecta masupporters ezano PF ari kuafecta tese masupporters lead masupporters of certain political parties kusiya kwema those individuals vari kuda masanctions vari that opposition inenge ichitogena my political mileage through masanctions saka tichiri kuti sezimbabwe ezimbabwe pasine masanctions
handisi chirungu munogona henyu mboti gagaga nechirungu kuti what's your position as lead in regards to sanctions
our position as lead is that we need to the removal of sanctions for better economic development.
So what are you going to be doing on Friday when we understand that there is a big protest that's going to be going on in Harare?
We are calling for every Zimbabwean to support the anti-sanctioned campaign on Friday. Let's go out in our numbers and support the anti-sanctioned campaign because it's really affecting everyone. Not even those who are targeted are not even affected by sanctions. They are living their lives well because they have the resources. But the poor Zimbabweans are those who are being affected.
Please stay on the line.
Yes, okay. Thank you so much. Since lo baba lapha ke ukhipsa mlawuzi. Baba mlawuzi kunjani? Yes, yaphila kakhulu mfowethu. Akutsho ukuthi wena udaba lwezi jezo zenotho lolu. Ulubona njani? Isatiki la kukhanya njani ufuna ukungenela? Kuti abantu bajekisele ngolwesihlanu so akuphoselakho khonapha ngamafutshane mfowethu
lokho yikukhathaza abantu lokhu yikuhlupha abantu ngethi nje abayazela ukuthi vele ayisezisebenzi ayisezenze ncedincede lutho ngitsho akusebenzi konhlane kufanele baqala balungisise izinto zabo zelizwe ngabo
so kumele balungiseni ikakhulu nxa usukhangele
bakhangele ukuthi kona ukuhlukumezwa kwabantu ukutshaywa kwabantu ubotshwa ukucatshwa kwabantu lani lezinye lazo izinto kwakuthi abazilungise bangazilungisa zimo leziya izinto leziyana ama-sanctioni la angaphela kodwa asiwo ama-sanctioni futhi bahambe bekhuluma into ezingayisizo ngama-targeted restriction abantu ukuthi bangahambi babonakale phechi yakhona ngale
ye so-ke wena ufisa ukuthi kuwesulwe um kumbe kuhlale kukhona wena ngokubona kwakho sibini ufisa ukwenzweni
hayi ukwethulwa kuyafunakala kodwa bona abafuni bafuna ukuvika ngomunye ukucatsha ngomunye ukuthi kuthiwe khona kulimaza abantu khona bona yibo bona abafakele khona lokhu izijeziso zena lezi hatshi abantu
hayi siyakuza kakhulu-ke emlawuzi ungakudinwa kusasa mfowethu
yebo sibongileyo
okay babayi baba so according to Gibson Mlawuzi you know the government needs to sort out many things including human rights issues. He says you cannot expect sanctions to just be removed just like that.
Mm-hmm.
So there's need for the government to have some introspection before anything else happens. So he says it's pointless to remove the sanctions when people are still being allegedly abducted by state security agents and others.
Yes, I think we have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Trukutaura Nanuye Shemurkupi.
Notara na Mr. Trust Bank and Regu Habarani Shibotan.
Tauraitins.
Okay. Actually, because now that I'm here, I'm my sanctions, because my sanctions are busy,
Panyakans.
Couldn't sign. My sanctions are very easy. Hello?
Hey, Taurai, you won't go to Gaga, not in that funny machine.
Hey, my sanctions in Nika, like, we are ready for that. We will be ready for about that. But my sanctions, those officials who were targeted, because of breaking human rights or the stuff, no, those sanctions they should remain. But we are only crying for the sanctions for the country, that it should be able to operate with other countries.
Aiwa, mashoko makuku, to talk tender each issue.
Ndikunzoti
tina vamujuru veZANU PF ndoti hello makadi vamujuru hello vasimba mujuru muripo here panhare hatisikunzwanana panapa hello vamujuru
tiripo makasimba here ndikunzwa
okay ehe tinoona nemusi wechishanu bato renyore ZANU PF riri kuronga iro kuratidzira mungatitsanangura kuti zviri kufamba sei
tiri kuratidzira musi wa 25 tichibatana nehama dzedu dzemasada countries vari kuya pamwe chete nesu kuzosapota nyaya yekuti zvemasanctions akaiswa pahurumende yezimbabwe anofanira kusunungurwa kuitira kuti nyika iwane kunazosununguka zvakanaka sezvinoita nyika dzimwe dzese dzepasi rose
zvakakosha sei kuti muite izvi nokuti tinoona tichinzwa kutaura kuri kuita america inoti zvizhinji zvinogona kuitwa nenyika pasina kuratidzira nezvimwewo zvakadai sekuti pave neutongo hwejechetere uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu kuti kumire munyika kuti masanctions abviswe muchange muri kutarisa izvi here
zvese zvinotariswa ende isusu tinenge tichitarisawo zvinhu zvokuti zvo ivo vanenge vachitaura izvozvo vane kodzero here yekutaura zvavanotaura pamusoro paimwe nyika yakazvisunungura saka mara zviratidzo izvi zvinoitisa kuti isisi titaurewo nyaya yeduwo tichiti aihwa kweteka izvi zvazviri kuitwa kunyika kwedu hazvina kodzero saka shamwari dzedu dzinotibatsirawo kutaura meseji iyoyo
aihwa batai makadaro Gibbs
yes singakai kubaba mujuru otisiye kuvolta moyo baba moyo uyazizwera vantu vakhuluma kula vanya vati izitezo lezi zisuke kuloba busimba mujuru khonapha ke webandla leZANU PF utsho njalo ukuthi hayi akukhitshwe phela izijeziso lezi akumphendule khonapho ba
izijeziso lezo ziqondane lelizwe yebo zilungile ukuthi zisuke but lezo ezi-targeted azisale zinjalo ngisithi nxa besithi bona bafuna ukudemonstrata bakhangele lokuthi bademonstrate futhi for ama-reforms ukuthi abe khona ama-reforms ukuthi abantu ilizwe likwanise ukuhlaleka abantu bakwanise ukukhululeka elizweni bengagijimela ukuthi bademonstratele ukuthi mpilo ifeve bona laba abalutshwane abayibo ababusayo isadaki ayibuye la nxa incedisa ikhulume konke okuyikho kuhlupha abantu elizweni ingagidimeli ukuthi yona incedise ibandla elithile. Izana isilo ilizwe lonke, ayincedise iZimbabwe as a whole, not ukuthi umjuru athi yena isadaki ishamari yethu thina bezanu haya esikoloko.
Yes, okay, Mr. Mchuru, I think you heard him. He's saying that if SADC wants to intervene, it should actually help Zimbabweans as a whole, and not to say ZANU-PF is their friend. So, and he says, add onto your kind of campaign some reforms, like, you know, you combine all those. So, Mr. Mchuru, can you respond to that?
Yeah, absolutely. We actually agree with what he's saying, SADC. Actually, the issue of Zimbabwean problems should be addressed by Zimbabweans.
Mm-hmm.
The SADC is coming to help us to say facilitate Zimbabweans solving their own problems. Yes, there are things in our country that we need to fix by ourselves. Everybody acknowledges that. So SADC is simply saying let's lay the platform for Zimbabweans to solve their own problems. Them imposing sanctions on the country actually is a force that is interfering with our ability to solve our problems. So, yes, we should independently force solve our problems.
Mm-hmm.
I want to know Tambira Vese varipa Facebook page edu ye VOA Shona Parishino takamirira isuku unzwa kubatore MDC. Vachange varipa no pa chirongwa chedu vachitaura kuti ivo varikuita sei MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa takamirira tine vanyarikane varikuuya ipo pano asi tinochingamidza munyaradzi mafumbudzi arikuti sanctions are a national nemesis. Their authors are real candidates for the Hague. Sanctions must go like yesterday ndokunyora kwaarikuita. Top fan yedu Emiwe kwa muzadzi arikuti zvakuda mwari izvi zvirikuitika. Tendai mushonga arikuti how are you Sisimavi and Gibbs in Zimbabwe? There is no tax, no sanctions. That's why we're calling targeted. If water gets someone, not for us, but when he said that there is a sign in Zimbabwe right now, we are free to go to America. You can get a visa and then you proceed to America. Varikutaura zvakawanda. Saka ndozvikutaurwa nemwe top fan yedu Elvis Chanyuka. Arikuti ndifonereiwo. Ndobva vaisa namba dzavo. Tabitha Manyoni, top fan yedu iri pano. Varikuti ndifonereiwo. Malvin Alvin, and sanctions are not good for us. Zimbabweans are really, it affects everything a lot. But how can these sanctions be removed? Whilst we're busy, kurovana pachedu, no demonstrations allowed, no democracy, no reforms. Afamba nerauti nazi VOA murikufarira zvechizanu-zanu. Aiwa parikuyewo vamwe vachange vari pano vachiwanikwa iwo vachitaura pamusoro pezvirango izvi. Tendai mushonga. Thank you so much Victor Rurindi. Hanzi zanu ndiyo sanction racho. Saka regai timbokutendai uyezve titore vamwe vatereri Gibbs.
Yes, no baba Chuma lavacengwani. Baba Chuma ungachona njani? Kwenye zamcoo lakini lwehlile. Baba Volta Moyo siyakwazi ukuthi ubandla le-MTC kokelwa ke elikokelwa umnumzana Nelson Chamisa. So linangwenu kulabanye abantu bake bathi yini lati ama-sanctions abekhona. Kodwa ibandla lenu siyake lizwe lisithi hayi ayisine lati ama-sanctions abekhona. Ama-sanctions yenziwa ukuthi kwakusephulwa ilungelo loluntu njalo kungaqhutshwa ukhetho ngemfanelo. Okwamanje lime njani ngodaba lolu?
Akathethi namhla ngikhuluma as an individual ngingakhulumela ibandla ngoba ama-spokesperson akhona abamele bameli ibandla.
Ye, kunjalo ba.
Ye, into mina engayitsho ukuthi khona i-SADC ayibuye ilethe i-culture yobuntu eZimbabwe. U-president we-ZANU uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama-transformers ucabangela abantu bezeza. Ungakhangela ilizwe selile i-culture yokungafuni ukugcina izinto zelizwe ngulo lalo uthatha lapha khona. Kathesi ukuthi abantu baswele amagesi nxama ama-transformers ethethwe ngabantu abasebenza khonapho as it was alleged. Uyabubona ukuthi yebo ama-sanctions akhona angaze akhutshwe ama-sanctions okuthiwa ayiwa affect ilizwe. I-culture yona leyo bazayisusa kanjani ngoba vele isikhona ephakathi kwabantu.
Ye, so ungakufaka nje ngesikhiwa khonokho ke size ukuthi ungatshela uZulu.
Yes, I think the culture of dishonestiness and the culture of thieving is embedded within our society. I think if SADC comes to exercise the nation as a whole, so that we know the importance of being a country and putting our country forward, so that we can actually preserve the natural resources and other resources that we have in the country without stealing, without externalizing funds.
So now you're saying that there is a lot of misgovernance, you know, there's a lot of maladministration on the part of ZANU-PF. There's a lot of corruption and all those kind of ills. So how best, Mr. Voltamoyo, can all this be actually contained under the sanctions kind of umbrella?
ZANU should demilitarize and accept that the stance that they took during the war is now different from what we are today. We need people who can develop this economy. We need people with actually economic knowledge that can actually assist the country. They should actually admit that here we have failed. If one of them, how favorite that person is to the party, steal something from the country, should be actually arrested, should be removed from the government. Not to see people that are always suspected to be actually defrauding the state, they are still actually serving the same state.
Hayi kunjalo ke sicela ubambe khona apho ngayikatshana baba moyo kulo baba osecingweni lapho.
Aiwa tiri kunzwa kuti tinava zvidzai ruzvidzo veMDC imo muno muAmerica regai tiende kwavari timbonzwa vari zvidzo tokuchingamidzai pachirongwa.
Aiwa makadi henyu.
Aiwa tiri wadi.
Tenda chaizvo kuve nemipanga nguva inei.
Ehe, motipawo pfungwa dzenyu tinoona kuti bato rezanuPF richange riri kuratidzira nemusi wechishanu. Vachitivo vachange vakabatana neSADC vachiratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vezanuPF zvibviswe. Mungatsanangura kuti imi munoona sei izvi?
Ndinoona kuti vacho vari kuronga kuti vaite mademonstration against masanctions kupererwa nekufunga, nekuti kana takatarisa chikonzero chakaisirwa masanctions ichi, chaka chiri chikonzero chekuda kuti pamwe zvinhu zvingave nani munyika, but vacho vari kudedzera vacho kuti ngatiite demonstration, ndove vari kuona sezviri nani. Asi mhomho yeZimbabwe kushupika kwairi kuita iye zvino izvi hazvinei nemasanctions, kana hazvinei nemasanctions. I think kana iye Chris Mutsvangwa chayakatombotaura kuti varume vari kutongava ndovo vari kukonzeresa kuti mhomho yeZimbabwe itambure, nekuti vari kutora mari vachiisa mhomho dzavo.
Saka pamira pakadai pane zvamuri kuronga here imi seMDC iko kuno kunze kwenyika? Tichazobvunza zvive ZANU-PF ari pano, handisi kuzoti kuno kuvari kuratidzira here kana kuti chii chichange chiitika nemusi wechishanu makabatana nevari kumusha.
Urongwa huripo hausi kuti urongwa hweMDC esuch. Isusu semacontained Zimbabweans vari outside Zimbabwe, we are preparing, tikuronga kuti dai taito demonstration yedu yekuti izvo vanhu veSADC vaone muonero watiri kuona kuti haasi masanctions ari kukonzera kuti vanhu veZimbabwe vasafe, but inyaya yecorruption yekukonzera kuti vanhu vasafe.
Ya, bata henyu makadaro vamujuru. Muri kunzwa zviri kutaurwa navazvidzairo zvidzo. Pane zvamuri kuronga here? Tinoona muri muno muAmerica seZANU-PF kuti muchange muri kuita nemusi wechishanu.
Zvikuru ndizvo zvepane zvatiri kuronga here? Toda kumira neshamwari dzedu dzeSADC toti zvavari kutibatsira kuspreada word iri pasi rose kuti masanctions akaipa hungu ichokwadi. Ndakambotanga nambopindira zvambotaurwa navawalter Moyo vachitizvo corruption. Zviri important kuti tiunderstand kuti corruption nemasanctions are two different things. Tese tinobvumirana kuti corruption yakawanda kuZimbabwe, kana president wenyika chaiwo wandaura kuti corruption is a cancer, but kuti tizvibatanidze zvese tozviisa mudare rimwe chete toti zvakafananaka, zvinhu tu zvakasiyana. Kana tikuda kusolva maproblems ecorruption, ngatitarisane necorruption. Kana takutarisa maproblems emasanctions, totarisanawo nemasanctions. Kana president vachitaura kuti zvo we have a collapsed economy, wotaura futi kuti we have a collapsed currency, zvinoreva kuti vanonatsonzwisisa kuti munyika mune nhamo pari zvino izvozvi. Asi kuti tikwanise kupunyuka mune zvinhu zvakadaro, masanctions anofanira kubviswa kuitira kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvedu kune vanhu vanoda kutenga, kuitira kuti zvinhu zvese zviri kugadzirwa nevana vekuZimbabwe, zviri kurimwa nevana veZimbabwe, zvinokwanisa kutengesekawo munyika dzese pasi rose pasina chinhu chinotitadzisa kudaro. Takadaro manje tinotanga kuvhura makwara ekuti zvo nyika yedu itange kusumuka manje tionyika pane dzimwe nyika.
Pana Lydia Mudila ari kuti vamujuru, please go back home. Hanzi muri kutaura muri ikoko kuAmerica, zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. So what are you planning as ZANU-PF to do on Friday? You are based here in the US. Are you having any solidarity marches? What's going to happen?
Yes, right now plans are underway for us to march in solidarity with our Southern African brothers. It's important for us to show a good presence here because the sanctions, if you look at the data, it's actually jurisdiction in the United States. For us to stand here and be able to deliver that message where the jurisdiction is housed to say these sanctions are hurting people, they're hurting the average Zimbabweans. And Ababa and Asegurvedo are Mamushando and Africa were the most of our sanctions. So it's important to the way, not just Muno ZANU-PF, but Mwana Wese Wego Zimbabwe. Mwana Wese Wego Zimbabwe. Tino Kosha Wunga Awe Akamira and his digitality, my sanctions are should be lifted. Kutu and Wedo on Kanaguzu, Wokusu Batsira Pachao.
Yeah. Okay, please stay on the line.
Let's go.
Into engikuru kakhulu yena le isadiki yeyenza iZimbabwe yiyele muva ngoba into engikuru isadiki nayo kayileli iqiniso kayiyitsheli ibadlale ZANU-PF iqiniso noma kusenziwa uthetho laphayana iyabona isadiki ukuthi izinto azihambi kahle. ZANU-PF uma kusenziwa uthetho ithumela amasotha kuthi ZANU-PF amapholisi eZimbabwe asapota ZANU-PF ngesikhathi sokhetha. ZANU-PF inikeza abantu ukudla, iyazi kokuthi i-opposition ayilakho lokhu, isebenzisa imali ye-government ngokurobha abantu beZimbabwe. Konke lokhu kungeyinye indlela yokurobha uthetho eZimbabwe. Okwamanje iqhubeka ihlabisa abantu, ibopha abantu, ishaya abantu, abantu siyabona babulawa, beshaya intatheli izindaba izolo. Konke lokhu yiyo impawu yekhombisa sobala ukuthi iZANU-PF igcina zabantu bayo eyiyo isithena iye iyakhululekizwe. Lokhu kukhululeka phela kasinakho izinto eZimbabwe. So into engiyibonayo mina ngeyokuthi ama-sanctions kangaphumi until ZANU-PF iziphume embusweni. Ahlale khona ama-sanctions lapha ZANU-PF iziphume, ma ingaphumanga ama-sanctions ahlale khona ngoba vele noma ZANU-PF ingathena siqondisa izinto angeke ize ivume ukuthi iqondise uthetho, ngeke ize ivume ukuthi abantu beZimbabwe bahambe bekhululekile ngoba iyazi ukuthi konke lokhu yikho kuzokwenza iziphume embusweni. So vele kunzima ukuthi ZANU-PF ilandele into efunwa yi-America or i-Britain ukuthi ilandele izinto ezi-straight. So ZANU-PF vele bekhona
So Mr. Mbongeni Stole is saying that SADC is one of the most problematic organizations in the region. Mm-hmm. He says they always look the other way, you know, when it comes to elections.
Mm.
He says it's known that soldiers and the police actually support ZANU-PF. And in some cases, soldiers have killed some people. And, you know, he's also quoting the Motlanthe Commission,
mm-hmm.
what it said and all those kind of things. And he says in some cases when there are elections, there's a lot of vote buying. So SADC has never cited that. And he says right now there's police brutality and abductions, but nothing is being done. And he says sanctions must stay. I think at the case here, maybe we can have some reactions from some of the guests that we have.
Let's maybe take Mr. Ruzvidzo. Mr. Ruzvidzo, man, what should I should go to Orwana Kola to pay off from Gwazi?
And I don't know if you have two hands in Zimbabwe, you can't get a Tenga Sera Dominica. You can't get a Tenga with Dominica.
Taurain.
Zimbabwe, you can't get a Tenga with Dominica and Utah in Amari. Zimbabwe iri kukundikana kutengesera dzimwe nyika nekuti haina chairikwanisa kutengesa, haina chainacho pari zvino as we speak.
Mm-hmm.
Haina chainokwanisa kutengesera dzimwe nyika kuti iwane foreign currency yaikutsvaga nokuti vakaruta zvese mafarms akatorwa tikati tinoda mafarms nokuti chii ndokune upfumi hwezimbabwe.
Mm-hmm.
Mafarms acho akatorwa zvino zvekutaura chokwadi hakuna chiri kurimwa ikoko kumafarms chekuti Zimbabwe ikwanise kutengesera dzimwe nyika.
Mm-hmm.
Maindustri akanzi tinoda kutora kuti zvetinoda kuti titore maindustri ave edu zvanga zvakanaka kuti dziave yedu asi chii kugadzirwa muindastry machona ndakaenda kuzimbabwe inini railway inoenda paliver brothers yamera muti hapana chirikugadzirwa paliver brothers takutoenda kunotsvaga kune dzimwe nyika kuti vanhu vari kuenda kuna malawi kuti vaodhe paderi bodi papa hapana chiri kuitwa then we complain of sanctions ngatiregedzei kudaro vakomana ngatikomplainei kuti vakomana vanhu vatakapa vachimba ava havasi kukwanisa kutibatsira isusu ezimbabwe ngatipei kumunhu anokwanisa kuti aite zvinhu zvifambe takabvisa simitsi nekuti simitsi anga achitidzvinyirira waita ukapedza fom four unonzi haukwanisi kupinda muna first street izvezvo wokuta ukapedza fom four haukwanisi kupinda muna first street nekuti haukwanisi kuwana mari yekuenda kuna first street kwacho ngatiregedzei kudaro gentlemen ka ngatingotaurai chete kuti takundikana ezizimbabwezi kutungamira utungamiri hwaramba zvaramba voita kuti vanokwanisa vacho vatonge vasina masanctions acho vose zvezvauti vamunangagwa havasi kukwanisa kutonga nekuti vane masanctions kavaveka vasina masanctions vapinde zvifambe unorambirie pachigaro uchiziva kuti haukwanisi.
Aiwa, mashoko makukutu, rambai makabata zvenyu makadaro. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vaCharles Mutama vaMutama, pindai pachirongwa tinzwe vakamirira ivo vati Zimbabwe Diaspora Organization, asi regai tinzwe kuti vari kuti chii. Halo vaMutama.
Magadi tita mabela.
Aiwa, tiri wadi vhai mataura zita resangano renyu, mubva matauroo maonero enyu enyaya iyoyi yezvirango. Tichiona kuti neFriday nechishanu kuchange kuine urongwa hwakarongwa hwekuti munyika kuZimbabwe kunge kuine kuratidzira panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Taurai tinzwi.
Ndiri mukuru weZimbabwe Diaspora for Democracy Incorporated. Yes.
Saka tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, pakanaka. Ndinotenda Sister Marvelous neVoice of America kundipa mukana wayano kuti nditaure panyaya yemasanctions iri kutaurwa iyi, kana kuti zvirango zveupfumi zviri kutaurwa kunzi zviri kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe nebato reZANUPF. Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act igwaro remutemo rakanangana neZANUPF nemakambani anofambidzana neZANUPF. Zvirango izvi zvirango zvakakandirwa vanhu veZANUPF avo vashungurudza nyika yeZimbabwe vakaisawo zvirango kuvana veZimbabwe kubvira ndingangoti kubvira 1980 ZANUPF ichipinda mupower takaona ichitanga kuponda zvizvarwa zveZimbabwe zvekumatebeleland. Catholic Commission for Justice and Peace inoti iyo about 20,000 ndeveles who were allegedly linked to ZAPU were massacred. Tikazoona kuramba ichitonga ZANUPF ichienderera mberi, hapana kana opposition yakambobvumidzwa kutonga muZimbabwe. Takatarisa vana Zumu vakashungurudzwa, tikaona vana Ndaba Ningisitole vanova vakatanga ZANUPF yacho vakashungurudzwa, tikazoona vaMorgan Tsvangirai vakazouya 1999. Panguva iyoyo 1999 government yavaMugabe yanga yanzi neIMF neWorld Bank hatichakupai mari nenyaya yeumbavha. Saka kusvikira 1999 MDC ichizotanga kuvambwa, tinoona kuti nyaya yedemokrasi yanga yaisingadiwe neZANUPF zvachose, because tikatarisa mastudents University of Zimbabwe around that before 1989 Professor Adam Tambara vanga varwisa pamwe chete navaMorgan Tsvangirai one party state yaida kuunzwa navaMugabe neZANUPF. Tichizotarisa 2000 zvichienderera mberi, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapondwa, izvo zvainzi zvinosapota MDC kana kuti mamembers eMDC mumaruzevha makafiwa zvisingaiti, kusungwa, vanhu vakasungwa. Ini pachangu ndaka sungwa, ndaka tochwa, kuka Brit Barracks. Pango chete na honorable Job Scala. Ninyaya kuti tili nengo the opposition party, kana kuti alternative government. Izvichendera amberi, tinoona na nasi, kune vasungwa nasi chaye, vaenda in solidarity nema vendors. Vangadzore, councilor ngadzore, vasungwa. Vachienda kuneta solidarity ku court pa Rotten Row. Dr. Magombei Musunoyo mutungamiriri we madokta yedu vari kunyunyuta nenyaya ye Maria anohoreswa shoma shoma zvinonyadzisa muAfrica nepasi rese. Vakapambwa vakarohwa ne yakazonzi nava SB Moyo Third Force. Ende hurumende kana nhasi hasati yasunga vanhu vacho vanonzi ve Third Force. Isusu nekuziva kwedu Third Force ihurumende yavamunangagwa. Vamunangagwa kubvira kuma 1980s ndo vakanga varimo futi munyaya dzegukura hundi. Nanhasi vari kuenda mberi negukura hundi. Saka zvashamisa sei kuti nyika dzimwe dzakabudirira dzakaita seUnited States dzakaona zvakakodzera kubatsira vana veZimbabwe kuti tinoda kuisira zvirango vana ava mhondi idzi nevanhu ava vasingade kuti nyika dzibudirire, vanhu vave nekodzero dzavo dzekusarudza vanhu vaanoda nekuve nehurumende dzavanoda. Saka ndo mafambiro ari kuita nyaya yemasanctions. Inyaya iyi pakati peZANU-PF makambani avo nenyika dzakabudirira dzinoda kuti kuve nedemokrasi, kuve nekukudzwa kwezwi revanhu. Ndo inonzi zidhera yacho.
Aiwa, apo manyatsotsanangura uyezve muri kupiwa pana pamalove nemalike nevanhu vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Saka rambai makabata makadaro. Timbotora vamwe Gibbs.
Yes, yoko baba uVolta Moyo. Baba Moyo, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Mtama and uyakhuluma sibili ngendlela yokuthi izitheso lezi zavela ngaphi. Kodwa kuyiwa phambili sibili abantu nxa bengatshengisela emgwaqweni kuSadik region yaleyo. Kuyabe kusijoni kuzaguqula yini okwenzakala eZimbabwe?
Akusoze kuguqule lutho baba Dube. ISADC iyabe very dishonest because babe befuna i-cheap labor, befuna iZimbabwe ihlale injalo ingalungisekanga. Abantu beZimbabwe ama-professionals besuka begcwala wonke amazona la aweSADC besiba i-cheap labor in fact ngama-foreign policies abo ona lawo athi wona elinye ilizwe ngwali destabilize wena ukuadvantage ungazikhuphi ngakho. So iSADC is not being honest kuyona lindaba. Bafuna ukuthi tukusa amazwabo ama engineers they are out kuma certain countries, ama doctors amanye akhona apha usizothi South Africa ila ama doctors amaningi nga amaningi avele eZimbabwe oZambia katesa ama farmers and all that they are actually benefiting. They are not doing that with ilokuzeni in good faith. Ama sanctions singaza ke siwa emphasize kangaka sithe aba affect abezana ba bank izimali kuma offshores balezimali abazikhupha elizweni bekwanisa kuzibanka out izimoto abazioda kwamanye amazwe zingena. So ama sanctions akhona aba affect njani unless and until izalo ivume ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe, not ukubabona as the enemy of the state ngendlela bona abakhuluma ngayo ukuthi nxa ungayavumelani lezano you are the enemy of the state. Kuyafunakala ukuthi sonke amaZimbabweni sibe yazi ukuthi we are people together, sihloniphane. Nxa mnizano ungayithanda ngiyithande ngila ma-reasons ami ngihloniphe in that as a Zimbabwe, not nginikwe elinye ibizo kuthiwe I am the enemy of the state. Eizano kumele ivume ukuthi yona isoze iqale ibusa kokuphela, ivume abanye abantu abakhethwayo ngabantu ama people's president ukuthi babuse njengoba bekhethwe ngabantu, not ukuthi bathi lingabuya lapha liyajonila ngayithe salwela leli lizwe akulomela abuse ngoba kalilwelanga. Abakhupha ama militant stance anjalo.
Yes, yakuza kakhulu ke. So Mr. Volta Moyo is saying that ZANU-PF activists are not being affected by sanctions at all. Says they've got a lot of money, some are buying some funny cars, some are, you know, having everything. And maybe there's another question for Mr. Mchuru. It's from Skumbuzo Mladas. He says, Mr. Mchuru, when are you planning demonstrations against corruption in Zimbabwe? You are saying you do agree that corruption is cancerous in Zimbabwe. Want to see ZANU-PF on the streets of Zimbabwe demonstrating against corruption. Smell the coffee, Mr. Mchuru. Mr. Mchuru, please.
Actually, there's another question for Mr. Mchuru before we hand him the baton. Someone is asking here that there is 4 million which is reportedly been put aside for these protests. Mr. Mchuru, they're asking that why is the government not taking that money and redirecting it to hospitals, to doctors' pay, instead of putting it on the sanctions march? If you can go ahead and answer us, please.
Yes, yes, I'd love to answer, but in the spirit of fair and balance too. You, out of six questions, then I come in. I'm the pump kind of answer as soon as the person says whatever. Then we have a balance.
Okay. Start with the one that I asked.
But the, I mean, the stat, there's 4 million allocated for this demonstration. This is the first time I've heard about it. I've never, I'm not aware of anything like that. So right now, that's speculation that that cannot be based. Secondly, Kunewazutawara Utuzo Anzizo Zidera is only affecting ZANU-PF. That is really not true. If people take the time to actually read the legislation, it targets, it specifically says, and I quote, the Treasury of the United States can direct my executive, my international institutions, to veto any program directed to the government of Zimbabwe. Close quote. Who is the government of Zimbabwe? The government of Zimbabwe is a representative of everybody in Zimbabwe. So money in an economy is like blood in your body. Once that blood is shut out, that economy is automatically going to break down. That is why you end up seeing my industry are closing down, because that blood has been taken out due to sanctions. We are saying once you restore that blood, things are going to be better again in Zimbabwe. Mishonga inotanga kuwanika, because now we are openly, now we are now open to be able to trade with anybody anogadzira mishonga pasi rose.
Yes, so the second question from Skumbuzo Mlalazi, he says, Mr. Mchuru, when are you planning to stage demonstrations against corruption in Zimbabwe? As you have been saying that you agree that corruption is cancerous in the country. So he says people want to see ZANU-PF activists staging such demos, you know, against corruption. So can you answer him? Can you respond?
Well, when are we going to do demonstrations? The biggest difference between ZANU-PF and MDC, my brother, is that ZANU-PF is an extremely disciplined party. We have channels in which we communicate all these problems along our hierarchy. So our hierarchy, I don't need to put up a sign to say we're having a conversation with the president of the country to say there's corruption. Just like I don't need to go on social media to talk about how I had a fight with my father. I've got a way in which I approach my father to talk about these issues. Here I'm being simplistic so that I answer the question. Tinen zira that no shandi sa isosuko communicator within the party, which is a corruption at chance zira. Magambo's Goma youth private ZANU-PF achibuda out in the open, ninyaya corruption. Conversation of corruption is being held in every office in ZANU-PF right now, because we need to get rid of corruption. Corruption is a cancer, so we're saying no to corruption right now.
Thank you very much. Let
Mr. Rushidzo answer on this one, because Mr. Mchuru was pointing a finger at MDC. Mr. Rushidzo, pindai tinswe mutaurewo pane zvataurwa navamujuru.
Thank you very much. Raita basa vamujuru, but minduro yavo haisi minduro panomubvunzwa nandabvunza. Ndotofarawo kuti izvi vati vane communication yavanoita nehierarchy yavo. Ndachikumbirisawo kuti kana vachinge vachiona zvakaya shata zviri kuitwa nehierarchy yavo, ngavabva vacommunicator nekukurumidza, especially kana paine maarrest, unlawful arrest ari kuitwa. Tine munhu akafa marumwe zuro chaiva munhu akafira mujeri. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa masanctions. Haangaperi masanctions, because Zimbabwe iri kuwana masanctions iyaya, hurumende iri kuwana masanctions iyaya, because vakakonzera masanctions vari kuti hamuna rule of law. Munhu kana achinge asungwa ngaaende kukoti. Kana munhu achinge ati ari kurwara ari muchitokisi ngaaende kuchipatara. But uyu munhu afa nhasi uyu akarambirwa kuenda kuchipatara. Afa.
Saka izvozvo ndo zvinobutaurwa kunzi no hazvina kunaka. Saka masanctions aya ari kuzoitwa impose, ari kuitwa impose kumaindividuals ari kutonga cheyayo, kwete kuvanhu vari kutongwa. Izvo zvakutafanga masanctions ari kunzi ari kuiswa kuvanhu vari kutongwa. Handizvo, ngavangotaura chete kuti no, takundikana maitiro ati kuita handiwo anoita kuti zvinhu zvifambe. Zvinhu zvakamira zvinezvi pamusaka pekuti havasi kuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Shuwa mungati mimi vanhu vangatara kuti hanzi tiri kucommunicata kuti corruption yakaipa and you are doing it privately. Why privately?
Aiwa, batai makadaro. Tombotora, Mr. Mutama, if you're still on the... So what does need to be done for these sanctions to be removed? We see that you are saying, you know, there are certain things that Zimbabwe has actually done to attract the sanctions, but what can be done to remove them?
It's very clear. What the gentleman who is on the other line said is they are targeted towards the government of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And the government of Zimbabwe supposedly is led by one E.D. Mnangagwa.
Mm-hmm.
And before, it was led by one Robert Mugabe. And those are the people who are responsible for the oppression and suffering of Zimbabweans ever since these sanctions were imposed on them and their companies or entities that they lead. So, what they need to do is reform the political system, reform the economic system so that business thrives, so that political parties, opposition political parties, civic society, voices of dissent are allowed to express themselves. People's will is respected. In 2018, we saw that there is a dispute which is still ongoing around the election,
mm-hmm.
where the Movement for Democratic Change launched a case at the Constitutional Court where they said the elections were rigged. And we saw the evidence of the Zimbabwe Electoral Commission's confusion, mismanagement, and capture by ZANU-PF or the military, where the results were announced three times. And these same people go to Botswana and Mozambique to monitor elections there.
Mm-hmm.
When in their country they cannot even run elections equally, properly, inclusively. Myself, as the director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy, I've been clamoring for the diaspora vote. They did not even allow Zimbabweans, more than 4 million Zimbabweans who are abroad, to vote.
Mr. Mutama, unfortunately, time is not on our side, so I'm going to have to hold you there, Gibbs, so that we can just round off with our other guests.
Yes, Kuma Lo Volta Moyo, Baba Moyo, Ngamafichani, Pose Lok Tinaba.
Mina ndizani sifekile abanika abantu abakhenya ngabantu babuleli lizwe bona abakhenya ngabasoze ilizwe leli balibuze kahle.
Yes, yamuzwa kakhulu lapha uyakhuluma ke Volta Moyo. Kodwa ke nxa usubona wena bonani bangachiya nje umbuso mangeke ne
aba kumele bachiye ngoba abantu abafuni bazaze kufike ngapi abaniki uchamiso okhethwe ngabantu abuseleli lizwe ilizwe liyephambili.
Siyawuzwa baba. Yeah, Mr. Mjuru, your last word.
Mr. Apply the standard. If people are saying the sanctions are because rigged elections or corruption, mm-hmm. all those things are bad. But then sanctions should be imposed on every country in Africa. If that's the case, sanctions are imposed simply because we had the strength to take our land back, and we're not giving that land back.
Uh-huh.
And the West needs to come to those terms.
And Mr. Ruzizo, the last word.
Atiri Papo, maybe let me just go back to Vamujuru. Are you guys planning to do something here in the U.S. or you're going to support those in Zimbabwe?
No, we're going to march in D.C. on the 25th.
And who is going to march? Because we've seen you using December 12th movement. People, are you in conjunction with them or what's the situation now?
Us Zimbabweans in America are all coming to D.C., to deliver this message. It's important that this message is delivered by us Zimbabweans.
Going to Mr. Rujito, chipezi sayi kuti pane imimi zvamuri kuronga here se MDC imo muno muAmerica.
Hongu tiri kuronga kubatsira kujoina nana ne organization ya Vamutama kuti tive tino demonstrate this is.
Sorry, Mr. Rutsitso, we are out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And thanks also to listeners who joined us tonight. It was Tuesday 7. Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanganye, who is saying join us again tomorrow. But let's talk. Kurukureyi.